manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wesvondo ndira 30/2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu kuchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti hakuna munhu akafane chirwere cheCovid-19 nezuro kanova kekutanga izvi zvichiitika gore rino.
Takatanga zvitsva bato idzva pfungwa itsva tsika itsva makwara matsva neurongwa hutsva mapolicies matsva.
Nasi tine hurukuro nemutungamiri webato idzva reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa.
Sezo Monzora asisiri mupato reMDCT haana kodzero yekuti atore mari yePolical Parties Finance.
Dr. Tokozani Kupe voendesa kudare repamusoro vaDouglas Monzora makurukota ehurumende anoti vamutuli ncuve navaziyambi ziyambi nenyaya yemari inopihwa mapato ezvematongerwo enyika.
MDCT National Council yakagara kuHarvest House ikasvika pachibvumirano chekuti inge ichidzinga muzvare Tokozani Kupe.
Asi mutauriri webato ravamonzora anoti Dr. Kupe havana kodzero yekutaura zvavari kutaura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 kanova kekutanga gore rino kushaya munhu afa nechirwere ichi pazuva. Zuva rakapedzisira nyika kuwana munhu kana mumwe chete akafa nechirwere ichi waiva musi wa2 zvita gore rapera. Vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi matatu nematatu kana kuti 5333. Vanhu makumi masere nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri zvine makumi maviri nemapfumbamwe nemazana mana negumi nevashanu kana kuti 229,415. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba kekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nemashanu zvine mazana manomwe nemakumi mana nevanomwe kana kuti 4,265,747. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemana zvine mazana manomwe nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 3,294,768. Vanhu vabayiwa nhomba katatu vave zviuru makumi mashanu nemashanu zvine makumi masere nemasere kana kuti 55,088. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Mutungamiri webato idzva rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti bato ravo riri mubishi kunyora magwaro matsva anonyatsojekesa muono wavo uye gwara ravachatora vakakunda musarudzo dzinotevera dza2023. VaChamisa mumwe vakatanga bato rinopikisa reMDC muna 1999 asi vamwe vatsigiri vebato iri vange vogununguna kuti zita iri rainge rasviba nekuda kwekunetsana zvakapa kuti bato iri rirambe richipatsanuka kakawanda. Kunyange hazvo vaChamisa vakashandisa zita rekuti MDC Alliance musarudzo dzemuna 2018, vaDouglas Monzora vange vamboti vari kuMDCT vakazoti vave kuda kupinda musarudzo vachishandisa zita rekuti MDC Alliance iri zvakapa kuti vaChamisa nevamwe vavo vaparure bato idzva rine ruvara rutsva rweyellow nemaslogan matsva. Muguze anyai, Tabata vachamisa.
Takatanga, zvitsva, bato idzva, fungwa itsva, tsika itsva, makwara matsva, neurongwa hutsva policies matsva. Muchaona nekuti tichange tine maitiro akatosiyana yanga achimboitwa nokuti kezvino zvanangana negwara reshanduko.
Kana muchiti muri kuuya nemaitiro matsva munenge muchiita sei, ndezvipi zvirongwa zvamuri kuronga kuparura zvakasiyana nezvakati?
Muchaona kuti tichatanga kuisa bumbiro rokutanga muono watinawo yatiri kuti a great Zimbabwe vision, a new great Zimbabwe vision iri kuuya inotsanangura kuti chii chatiri kuti chinofanira kuitwa muZimbabwe itsva. Munhu nemunhu anofanira kuziva kuti mapurisa muZimbabwe itsva achararama upenyu hwakaita sei. Mauto, masoja, hakuna nyika isina mauto, hakuna nyika inorarama isina musoja, isina mupurisa, isina mucio. Ndosimbiso, ndopfumo renyika rinoita kuti nyika igare yakadzimirirwa chigaro chisaparara, musha usaparadzwa, nokuti dziriko munzva musha marapa tsese dzinobva kune dzimwe nyika dzinogona kuda kuya kuzokukanganisirai kupisirai musha kumabhodha kana munyika menyu. Saka munoda kuchengeta nemauto akasimba, munoda kuchengeta nemaseya akatrenwa, asi rekudzingirana nevanhu asi kuti anenge achiona economic intelligence pasi rose. Ndo urongwa hwatinahwo mu a great Zimbabwe vision, a new great Zimbabwe vision yatichange tichitsetsenura kuti tinoti chii kunyaya dzezveupfumi, tinoti chii kunyaya dzeagriculture, tinoti chii kunyaya yeminda. Vakagadzikwa muminda musatya, munogara zvakanaka. Chataa kuda ndechekuti muve nerugare, murimi renyika, tikunde tiende mberi. Ndo zvatichitaura mua new Zimbabwe vision yatiri kuuya nayo inonzi a new great Zimbabwe vision. Ndo chokutanga chatoda kutsekenudza chakasiyana nezvanga zviripo. Chechipiri ndechekutsanangura kuti ko misheni yedu yakambomira sei. Chatinoda chokutanga kuhwina sarudzo, tahwina sarudzo. Chechipiri totora masimba ehurumende atoitapuwa nevanhu. Chechitatu toshandura upenyu hwevanhu vemuZimbabwe. Nyika yodirwa shuga, vanhu voita mbovha yamufaro, vanhu voita munhikwi werugare. Chechitatu tiri kuuya neurongwa hutsva pamapolicies edu yatiri kuti isusu a new great Zimbabwe blueprint, policy blueprint, an alternative program.
Munenge muchitarisa zvinhu zvipi apa?
Pazvinhu zvose, tingabva kueducation toenda kugovernance, nyaya yehurumende yedu inenge yakambomira sei, kunyaya dzezveutano, kunyaya dzezvemagariro evanhu mumaruwa, masabhuku edu anenge ane ruremekedzo rwakadii, zvose maveterans anenge ane kuremekedzo kwakadii, zvese izvozvozvo zvinhu zvatiri kugadzirisa kuti zvifambe zvakanaka uye zvinge zvichiseketudzwa zviri pachena. Chokupedzisira, maitiro atendichiita tiri kutaura yatinoti citizen philosophy, citizen based philosophy, it's a citizen project. Ukatarisa iwe mukoma Zulu, maZimbabwe enzike zvino haana chimiro, haana udzamu, haana simba pamusoro penyika yavo. Vanoita kunge nhapwa, vanoita kunge vanhu maservants kana kuti maslaves. Vanofanira kudzokera pakuva varidzi, nokuti mutungamiriri wenyika anofanira kuva pasi pevatungamiriri. Mutungamiriri wenyika haasi mambo, mutumwi, muranda. Anofanira kuziva kuti kana watumwa mhombe yekuronzera, kama wakaringa nzira, kwete kutarisa mugaba uchidambura munyatso uchimwa mukaka. Vakutuma vasina chavanenge vanacho, vakutuma iZimbabwe.
Ko tichitarisawo panyaya dzeutungamiri apa zvinenge zvichifamba sei? Zvinoreva kuti mune makuenda kukongresi here vachamisa, uye pabumbiro rebato zvinenge zvichifamba sei futi?
Anzve kuronga, ko kune munhu wakambovaka denga asina kuisa foundation? Chototanga nepasika yedu harisi hachisidziro chebenzi kai, chinotanga chaiswa chirubu chisati chava nehwaro. Tinofanga taisa foundation yakadzika neudzamu, imidzi yakadzika. Chinonzi secret yemuti murefu midzi yakadzika, secret yemudhuri wakareba ifoundation yakadzika. Chese chakakosha chinovigwa. Zvosaka muchiona mota yakaisa enjini pasi pebhoneti, njere dzakanovigwa mudehenya rinobhonzo rakasimba kudarika mamwe mose. Kureva kuti isusuwo muvanhu ndo mune simba redu, ndo matoda kuvandudza, kudzikisa midzi, kudzamisa foundation, tovaka kubva pasi, kutanga kuti tsve number one tichienda mberi. Kana iri nyaya yebumbiro romutemo, togadzirisa zvese zvaimbonetsa kuti hatite bumbiro romutemo ranhasi zvine chimanje manje, zvinonakidza, zvinofadza, zvinomwisa mvura mamwe madzana mbwanana nezvese zvataona kutungana kwembudzi hatisi mbudzi tiri vanhu tiri payelo ipapo pakuti zuva raakubuda muZimbabwe kunyika yeZimbabwe nyika yechipikirwa ine uchine mukaka nyika yegoridhe nyika ine upfumi hunoshamisa upfumi ngahuende kuvanhu upfumi ngahuende kumunhu wese kwete kuvapfumi kwete kuvakuru vakuru mashefu
saka zvinoreva kuti marasa zvimwe zvese here zvamakadzidziswa namushakabvuva mogenitsvangirai
aiwa kadzidziso dzinoraswa here handichawadzidza chaunonzirasa ndo chiri muruoko chiri mumwoyo nechokufa nacho vakaimba vamutukuru asi zvatakadzidziswa gwara ratakadzidziswa harirasiki nokuti nechitsidzirano kana akatisiyira simba kana wasiyirwa tsvimbo mucherechedzo chete asi tsvimbo chaiyo mazano nechido chaanga anacho mukomana ndosaka muchinzwa nyika yose yetekeshera kuti ngaapinde mukomana soko rakatotanga kubva kumashure nana vatsvangirai
mutungamiri webato idzva reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare kuTanzania mutungamiri webato reMDCT muzvare Tokozani Kupe nezuro vakaendesa mutungamiri weMDC Alliance vaDouglas Monzora gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kudare repamusoro panyaya yemari inopiwa mapato ezvematongerwo enyika nehurumende kana akwanisa kuwana mavhoti anodarika zvikamu zvishanu kubva muzana musarudzo kunyange hazvo Dr. Kupe vakati bato iri rainge ratsemuka nepakati nekudaro mari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu ekuamerica pamusika weRBZ kana kuti 1.3 million igovanwe zvakaenzana hurumende yakaenderera mberi nekupa chikwata chavamonzora mari yose chikwata cheMDC chinotungamirwa navamonzora chakaita musangano ndokudzinga Dr. Kupe mubato Mukuze ya nyaya ii, tabata va Witness Dube, mutauri we MDC Alliance, inotungamirwa na va Douglas Monzora.
MDCT National Council yakagara kuHarvest House. Ikasvika pachibvumirano chekuti inge ichidzinga muzvare Tokozani Kupe papozishini ya Vice President. Ine kuda kwezvipomerwa zvakawanda stereki. Ticharangarira kuti vasati vaita press conference yavo kuBulawayo vanga vari munhu akasuspendwa na president vedu in terms of our constitution vakamirira kuti vange vachiuya kuzopindura mibvunzo ya Apita General
yanga yakanangana nemibvunzo iyi
kuferefeta kuti zvipomerwa izvi zvingadaro zviri chokwadi here kana kuti zvisiri asi ivo vakazoita press conference kuBulawayo vakutaura kuti vamutungamiriri kana kuti president webato reMDCT ravanoti split yeMDCT saka National Council yakazozvitarisa kuti chinhu ichocho chinonzi split hachisi muconstitution yeMDC hachisi muconstitution yenyika hachisi pamutemo wemaorganizations kana api zvavo hakuna chekuti munhu anofuma akuti taane maCoca-Cola mairi kana kuti taane mazupko mairi saka zvavakataura hazvitombori pamutemo saka zvakatonzi neNational Council munhu atotaura kuti haasisiri nhengo yepati nekuda zviri kunze kwepati saka naizvozvo vakadzingiwa
ndana nevamwe vakadzingwa
Mai Kupe vakadzingiwa neva vanga vainavo vakaita izvozvo vachitungamira izvozvo vanoverengera ivo muzvare Nomvula Mkuni na muzvare Mildred Dube na Ndando Ndlovu vanova ndivo vanga vakuya neku Studio 7 ikoko vachizviti ndivo mutauriri waMai Kupe zvisinei nekuti vakamboyambirwa pakwakawanda vachiudzwa kuti Vice President havaite mutauriri kunongoita mutauriri wePresidium vese Vice President maVice President ese na President vanongotaurirwa naLloyd Damba asi ivo havana kuda kuzitevedzera izvozvo ende vari kuendera mberi vachitaura vachisimbisa mashoko iwawo aita kwana Tokozani Kupe asiri pamutemo saka naizvozvo vadzingiwa uyezve National Council yakasimbisa suspension yakaiswa pamutevedzeri weinformation and publicity vakalipani Pugeni
nechikonzero chei?
Ndevamwe vanga vachiburitsa mashoko anopokana ne mamiriro anenge akaita zvinhu mubato redu reMTCT. Saka zvekuti kwane maboka mairi hakuna izvozvo, nekuti zvavakataura hazvisi pamutemo.
Witness Dube, mutauriri weMDC Alliance inotungamirirwa nava Douglas Monzora, vanga vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri webato reMDCT rinotungamirirwa naDr. Kupe Vantando Ndlovu.
Inyaya yataendesa kumatare ezemhosva kuti sezvo Monzora asisiri mubato reMDCT, haana kodzero yekuti atore mari yePolitical Parties Finance. Saka taendesa kumatare ezemhosva kuti matare aiongorore nyaya iyi nechimbi-chimbi.
Asi kava Monzora vari kuti Dr. Kupe vakazvidzinga mubato pai pavakati bato rapatsanuka.
Aya mahombwe, hakuna munhu akatungamire mapato maviri panguva imwe chete. Monzora akutungamira MDC Alliance, Dr. Kupe vanotungamira MDCT. Vanhu vese vanoziva kuti vaMonzora vave nepato ravo ritiki rinonzi MDC Alliance, isusu tiri MDCT. Saka naizvozvo vaMonzora vagone kudzinga Dr. Kupe kuMDCT. Chechipiri, Monzora haana kukodzera kutaura nezveconstitution nekuti iye anoichora misi nenguva. Saka ndiye munhu wekupedzisira kutaura nezveconstitution. Kwakajeka sechiedza chemasikati kuruzhinji rweZimbabwe ruri kuona kuti ava vave pandiko rezanupf. Hatimirei tione, nekuti musi wa26 March vachapiwa chidzidzo chikuru nevana veZimbabwe.
Ko sei muchidaro?
Ava vari kuda kudzosera kumashure chichima cheshanduko. Pakupedzisira, tinota kuvimbisa vana veZimbabwe kuti hakuna chakachinja kupato redu reMDCT. Tinota kuti tivazivise kuti pasatambudzike, nekuti Dr. Kupe pakangopata ndo pachingori musoro wechitima cheMDCT, kusanganisa neutungamiri hwavo wese uriko kuMDCT.
Mutauriri webato reMDCT rinotungamirirwa naDr. Kupe Vantando Ndlovu vari parunare kuBulawayo. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu zvafora migwagwa yemuSudan, zvichishora kubidigurwa kwakaitwa hurumende yenyika iyi nemauto muna Gumiguru. Vange vachiratidzira ava zvikuru vechidiki vanga vachiti vanoda kuti hurumende yakasarudzwa nevanhu itungamirire nyika kwete mauto. Kutonga kwemauto kunonzi kwave kukanganisa utongo hwejekerere munyika iyi kubva zvapidigurwa hurumende yevaive mutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir muna 2019. Munyori mukuru musangano reNorth Atlantic Treaty Organization vaJens Stoltenberg vaudza nepenyu reBBC kuti mubatanidzwa weAmerica nenyika dzekumawirira uyu hauna urongwa hwekutumira mauto kuUkraine, asi uchatumira zvikwanisiro zvakaita sezvombo zvehondo. Izvi zvinotevera kuunganidzwa kwemauto neRussia pamuganhu nenyika iyi ichiramba danho reUkraine rekuti ive nhengo yeNATO. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chedu chanhasi tine hurukuro nevanokokera mabasa musangano reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaSamuel Gwenzi nezvedanho rehurumende rekuvhura zvikoro musi wa7 kukadzi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tinoti zvataurwa nehurumende zvauya nguva yakanaka kuvanhu vese veZimbabwe, kunyanya kuvana vechikoro vanga vakatorerwa nguva yakawanda yekunge vari muzvikoro uye vechidzidza. So tinobvumirana nezvaitwa nehurumende zvekuvhura zvikoro. Izvi zvauya panguva yakanaka chaizvo.
Ko poitwa sei kuti pasazoite dambudziko ratakamboona riya rekuti hurumende yakati zvikoro ngazvivhurwe uye yagadzirira, asi zvikoro zvikazomanikidzwa kuvhara nekuti chirwere cheCOVID-19 chakanga chopararira zvinotyisa muzvikoro zvakawanda?
Hurumende inofanirwa kutara zvirango zvekudzivirira vadzidzi uye nevadzidzisi panguwa ino yataka ruwa ne denda re COVID. Kuti tisawa nikiza techuwana vana vazhinji vechizobatwa nechirwere ichi uye nevadzidzi vacho. So tinongo tarisira kuti hurumende vabereki nevana vechikoro kuti vashandidzane pamwe chete panguwa ino yatarwa negovernment yekuvhurwa kwezvikoro kuti vazvidzivirire uye paitwe zvirango zvekuti denda iri risazotekesherazve muvana vechikoro uye muvadzidzi naavo vose vavanosenza navo.
Siwoka tiri kunzwa kuti vabereki vakawanda wanda vari kuchema chema kuti mari dzechikoro dzakawedzerwa zvakanyanyisa. Vazhinji vacho vanga vasingakwanisiwo kuenda kumabasa nekuda kwekunzi vagare mudzimba nekuti chirwere checovid-19 changa chichipararira zvakanyanya munyika. Poitwa sei apa?
Chishuviro chikuru chedu ndechekuti hurumende ibatsiridze kuti vana vakwanise kudzidza avo vasina mare dzakakwana dzekudzidza kuti vakwanisewo kutangawo nevamwe nekuti vazhinji vacho vachakwanisa kutokanganisika zveupenyu hwavo hwese nenyaya yekudzingwa uye nenyaya yeCovid yakatora nguva yakawanda vana vasiri muzvikoro. Chikurusa chatingakurudzira ndechekuti dai hurumende yabatsira kuti kuve nekudzidza pasina kubhadhara mafees vechibatsiranawo nevabereki nekuti vazhinji vakakanganisiwa mabasa avo avaisenza aikwanisa kuti vazviraramirewo. Izvo zvinoendawo kunokanganisawo pakubhadharwa kwemafees. Saka taiti dai zvaikwanisika hurumende yabatsira vana vezvikoro kuti vawane rudzidzo pasina kana kubviswa kana mare yemaschool fees.
Tiri kunzwawo kuti masangano akawanda anomirira varairidzi anotiwo haasi kuzoenda kuzvikoro kana zvavhurwa vachigunun'una nenyaya dzemari dzemihoro yavari kutambiriswa. Munoonawo sei nyaya?
Hurumende inofanirwa kubhadhara vadzidzisi mare yavo nemuripo weUS dollar unoenderanawo nekusenza kwavanoita mukudzidzisa vana vedu muzvikoro. Takaona kuti makore maviri akapera vadzidzisi vaingonyunyuta nenyaya yemuhoro wavo. So panguva inei isu tiri kukurudzira hurumende kuti ibate chirango chayo chekupa masalaries anoenderanawo nebasa ravanoita. Tinotaurwa nePTUZ neATUZ nemamwe maunion anomiririra vadzidzisi kuti ngavapihwe muhoro wavo unoenderana newavaihora makore avaiwana maUS dollars nekuti zviri kukanganisa dzidzo yedu muno munyika nekuti vazhinji vacho vanenge vachizoratidzira vachingouya muzvikoro but ivo vasingadzidzisi.
Vanokokera mabasa musangano reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaSamuel Gwenzi vari parunare kuBulawayo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Vadiwa vatereri, yasvika nguva yedu yezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande. Tine mubvunzo kubva kune umwe mutereri wedu.
Kana Mateo 6:8-9 Jesu vanoti kana vichitaura voti musaita saivo. Vanoti kana vichinamata zvaya zvavowanza mashoko vichifunga kuti vanonziwa. Imi kana maona mata munoti baba wedu ari kudenga garire mikedzo iro zita renyu. Saka ndaa ndichida kubvunza ipapo kuti ungaita munamato tinoita here totopedza izvo tichiti baba wedu ari kudenga totopedza munamato kana kuti tinofanira kuti tinamatawo zvimwe asi mhosva iri pakuti tisare besa tungona mata mashoko tunona mata tozotaita kuti baba wadu ari mudenga itsambo namba ndipo pane mvunzo wangu ipapo ndokumupira vana kwa David Simango ipapo mundipindura wo ipapo kuti munopaona sei ipapo Mateo 6 verse 8 ipapo kuti Jesu vanoti tisaita saivo saka ndipewo anza ndokumupira mhinduro ipapo
mufundisi Simango mutereri adoma imwe nezita mupindurei
ai watinotenda zvikuru pa chapter 6 ya Mateo pa verse 7 tinoona Jesu achitipa nyaya yokunyengetera ngazvijeke kuti pa bhuku ra Mateo kubva pa chapter 5 ne chapter 6 ne chapter 7 ndiyo inonzi mharidzo pagomo apa tinoona Jesu achipa mitemo yezvinofanirwa kuitwa muumambo hwokudenga kuvanhu vanomutevera apa anotipa dzidziso dzakasiyana siyana dzinove nhanganyaya dzokuti vanhu vatevedzere vanenge vachimunamata anotipa misoro yenyaya yakasiyana siyana achitidzidzisa zvinofanirwa kuitwa nevanonamata saka pachapter 6 verse 7 yawataura anotiudza kuti pakunyengetera kwenyu musapamhidza zvisina maturo savahedheni nokuti ivo vanofunga kuti vachanzwikwa nokutaura kwavo kuzhinji
ipapo tisanangurireivo mufundisi Simango zvinorevei apa
zvoreva izvo kuti Jesu haasi kuti musanyengetera anoti musapamhidza zvisina maturo samahedheni
izvi nemhaka yei mufundisi Simango
nokuti tinoona kekare kuti pachapter 7 anotiudza achiti kumbirai munopiwa tsvagai munowana gogodzai munozarurirwa kureva kuti kunyengetera kwakanaka munhu anofanirwa kuramba achinyengetera nguva dzose ndihwo hwaro hwechikristu ndiro donzvo rechikristu kunyengetera
iko kunyengetera kunorevei mufundisi Simango kunyengetera kunotitatidza chii
kunyengetera kuratidza kuvimba namwari kutenda mwari kuratidza kuti mwari kana musipo imimi handina chandingagona kuita saka hatigoni kuguma pakunyengetera siti charamba tichinyengetera nguva dzose sezvaakati pamufananidzo waakatipa pana Ruka chapter 18 unoti iye paverse 1 zvino wakavaudza mufananidzo wokuti vanofanira kunyengetera nguva dzose vasingarashi mwoyo handiti muri kuona manje ngavanyengetere nguva dzose vasingarashi mwoyo then potizve paverse 7 zvino mwari haangaruramisiri vakasanangurwa vake here vanodanidzira kwaari masikati nousiku kunyange achinonoka pamusoro pavo
mufundisi Simango izvi zvinotitaurirei
kutaura kuti vanonamata mwari pano tinoona kuti Jesu unoti vanotodanidzira masikati nousiku nyange iye mwari achinonoka zvake kupindura anoda kuti varambe vakabata donzvo rokutenda asi iye mwari achinonoka zvake asi achiziva kuti unopindura vanhu vake kana vachiramba vakabata kutenda ikoko
vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vatereri mune zvechitendero tumira mibvunzo kana maaudio enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanondoka wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Nhau dzemitambo tombotarisa zviri kubuda kubva kuCameroon kuri kutambirwa mitambo yeAfrica Nations Cup 2021. Mumutambo wequarter final uriko iko zvino Egypt iri kutamba neMorocco. Mune mumwe mutambo uchatevera manheru ano Senegal ichatamba neEquatorial Guinea. Nyika dzakatopinda masemifinals kare iCameroon yakarova Gambia 2-0 neBurkina Faso yakakunda Tunisia 1-0. Mitambo iyi yakatambwa nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhaudze isiNdebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.